Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndi chiti yeyi no misoro ye na udzeludza nasi chitatu kurume 18, 2020. Machechi akawanda anoti ari kutevedzera zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa zvekuti vanhu vasaungana senzira yekudzivirira chirwere checoronavirus. Kunyangwe hazvo chirwere ichi chisati chapinda munyika. Paramende inomisa mabasa ayo kusvika musi wa 5 Chivabvu ichiti iri kutorawo matano aya senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Vanhu vanoita chipatapata kuenda kuzvitoro vachinotenga zvinhu zvichitevera kurudziro yakaitwa nehurumende yekuti vanhu vasaungane nepamusana pekutyira chirwere checoronavirus. Studio 7 inotarisa zvakadzama kuvhiringwa kuri kuitwa upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nechirwere checoronavirus. Vaimbova gurukota muhurumende yava Robert Mugabe vaIgnatius Chombo vanobviswa pausungwa panyaya yeuori yavanga vachipomerwa sezvo hurumende yatadza kuunza humbowo hwakati chikiti panyaya yavari kupomerwa. Muchirongwa cheLive Talk na8pm nasi tiri kutanga nekudzokorora zvirongwa sezvo vashandi veStudio 7 vari kushanda vari kudzimba dzavo nepamusana pecoronavirus. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave.